Mutungamiri webato rinopikisa muSouth Africa reEFF vaJulius Malema vari kutaura chokwadi kuti hurumende yeSouth Africa iri kukanganisa kumhanyira kuvhara mabhodha makumi maviri akapoteredza nyika kunofamba nevanhu vachipinda netsoka vazhinji vavo vanhu vatema vanotambudzika asi ichisiya nhandare dzendege dzakashama kuti vazhinji vana muzvinamari vakwanise kupinda vasina kudzivirirwa.
Hakusi kurwisana nekupararira kwekoronavhairasi here nhai vaMavhinga?
Izvi hazvipedzi dambudziko redenda rekoronavhairasi. Zvinongoita chete kuti vanhu vatsvage dzimwe nzira dzekuramba vachipinda muSouth Africa, asi nzira idzi dzinenge dzava dzekupinda nepakawanda nemumikoto pasina anovaona uyezve vasingacherechedzi kuti vane denda here kana kuti kwete. Saka neimwe nzira zviri kuitwa nehurumende yeSouth Africa zvekuvhara mabhodha zvinotozowedzera dambudziko recoronavirus kwete kuritapudza. Zvakakosha kuti hurumende yeSouth Africa itore matanho anoita kuti vanhu vakwanise kuramba vachipinda upenyu hwavo husiri munjodzi, asi iyo nyika ichikwanisa kucherechedza ichiona kuti pane denda here kana kuti kwete, uyezve ichiziva kuti ngana ndivanani vapinda munyika, kwete kuvhara mabhodha zvinoita kuti vanhu vatsvage dzimwe nzira dzekuramba chete vachipinda, asi nzira idzodzo dziine njodzi yakakura kwazvo.
Kuvhara mabhodha hakubatsiri here mukudzikisa kupararira kwechirwere ichi, inga tinoona zvichiitwa nedzimwe nyika awani?
Dambudziko rinogona kuzobuda nderekuti zvinenge zvakuita sekuti denda recovid-19 riri kunyanya kubva kuvanhu vanenge vachibva kunze kana kunyika dzakaita sana Zimbabwe nana Lesotho kana Mozambique nana Swaziland. Nyamba kwete hazvisi izvo, tinoziva sezvataurwa navamalema kuti nhoroondo yedenda recovid-19 nderekuti kupinda kwarakaita muSouth Africa, denda iri rakabva nekuItaly rikauya nevaiuya nendege kwete vaifamba netsoka vachiyambuka paBed Bridge kana dzimwe nzvimbo. Saka dambudziko guru riri panhandare dzendege, ndopanofanira kuti pacherechedzwe.
Saka vaMavhinga, South Africa munoda kuti izvifambise sei?
South Africa ngaione kuti yabatsirawo nyika dzakaikomberedza, nekuti hazvibatsiri kuti denda rinzi rapedzwa muSouth Africa, asi kuvavakidzani vana Zimbabwe, Lesotho, Swaziland, Mozambique, Malawi risina kupera, nekuti nyika idzi dzine ukama hwehochekoche hwekuti kana denda richiri kuZimbabwe zvinoreva kuti nekuSouth Africa rinenge ririko. Saka South Africa inofanira kuti ione kuti kuchamhembe kwese kweAfrica yabatsira kuti denda irori ripedzwe, kwete kungofunga chete zvekuti ivhare mabhodha nekuti hazvina chazvinoshanda.